Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechitatu, kurume 14, 2018. Makaterera ku Studio 7, nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa pamwe nevamwe vatungamiri nevamwe vakuru webato ravo nezuro vakasangana nechikwata cheSADC chiri kushanya munyika kuzoona kuti gadziriro dzesarudzo dzasvika papi. Vemabhizimusi vokurudzirwa kukoshesa kutengesa zvinhu kunze kwenyika kuti vawane mari yekunze kwete kuramba vakatarisira kununurwa neReserve Bank of Zimbabwe. Komiti yeParamende yemigodhi nemhando dzemoto yoronga kusungisa mukuru wekambani yeIntratech vaWikinochi Vayo nenyaya ine chekuita neuori hunonzi hwakaitwa pakuvakwa kwegwenya remagetsi esola kuGwanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa pamwe nevamwe vatungamiri webato ravo nezuro vakasangana nechikwata cheSADC chiri kushanya munyika kuzoona kuti gadziriro dzesarudzo dzasvika papi. Mutauriri wemutungamiri webato iri vaLuke Tamborinyoka vakaudza vatori venhau kuburikidza negwaro ravakaburitsa kuti bato ravo rakatorawo mukana uyu kusvitsawo zvichemo zvavo kuvaongorori vesarudzo ava avo vakavimbiswa uye vakasivimbiswa neSADC kuti ichaita zvose zvainogona kuti kuve nesarudzo dzakachena munyika. Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwonzora kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi nhasi bato reMDCT tashanyirwa nevakuru vakuru veSADC, veSADC Election Advisory Council. Vazhinji vacho vari mukanzuro imomo Magweta maadvocate anenge achi batsira SADC sema heads of state kuti vagadzirise sarudzo dzakachena. Saka taita hurukuro yaita maawa anoita maviri and a half, 2.5 hours tiri kuMDC headquarters ikoko. Pane zvinyunyuto zvii zvakati kuti zvatasvitsa kuSADC. Chokutanga ndechokuti tasvitsa nyaya yekuti tinoda kuti voters roll parinobuda muna risati rabuda kunzi ndora voters roll rinofanira kuauditwa nemaauditors ari external kuti tione kuti mazita akapinzwa ndiwo here achirimo. Chechipiri chatataura nezvacho chinova chinyuto kwatiri inyaya yekuti tiri kuda kuziva panodhindirwa maballot papers. Tinofanira kunge tiripo panenge pachidhindwa maballot papers paya tichiona kuti pari kudhindwa zvirizvo, toonazve kwaliti yeballot paper iroro kuti handiwo here maballot papers emikuvhu aya ekuti ukaisa X apo anofuma apo pacho. Chimwe chatataura zvakare inyaya yekuti tinofanira kunge tichi kuwana mukana wakafanana mumatelevision, mumaradio and mumanewspaper anoranwa negovernment. Tikataura zvakare nenyaya yekuti hatidi kuti masoja nemapurisa nemacio zvipindire panyaya yezvematongerwo enyika. Tataura nenyaya yekuti vana vari kudiaspora vanova 4 million vana veZimbabwe vanofanira kunge vaine mukana wekuvhota, nokuti chimwe chezvisungo zveSADC kuti vana vari kunze kwenyika wane kodzero dzekuvhota vakazvigashira zvikuru.
Kusvitswa kwezvichemo izvi kuSADC kungazoita here kuti sarudzo dzinge dzinoumbika mukuitwa dzaka zvakachena?
Tiri kufungidzira kuti SADC timu iyo, nokuti ndiyo timu yenyanzvi dzinoona kuti maelections akamira sei. dzinoenda kuzozeya nevakuru vakuru veSADC zvinogona kutibatsira pama elections edu, nokuti tese tiri kutaura kuti tiri kuda sarudzo dzakachena, hatisi kuda sarudzo dzekuti muZimbabwe vanhu vanoramba vachikuwadzana, vachiita zvemhirishonga, vachiurayana panyaya dzesarudzo. Tiri kuda kuti sarudzo dzive musi wekufara, musi wefani, vanhu vachidiriburana mune zvakanakawo chaizvo.
Ivowo veSADC vachitaura nemi mashoko ava kusiyira iwo ndeyekutiwo kudii?
Vasimbisa nyaya yokuti pakanyorwa mutemo mutsva weSADC unotaura nezvekuti vana vekuvari kudiaspora vanokwanisa kuvhota, panyaya yekuprindwa kwemaballot papers zvamo mugwaro reSADC racho, nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzemasoja, nyaya dzemasecurity services ese dzamugwaro iroro. Saka ivo vanga vachikoshesa kuti tinge tichishandisa gwaro iroro kunyanya-nyanya.
Vanga vari munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, munyori anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika mubato reMDCT vaJaus Mutsekwa avakapiwa basa rekuongorora mhirizhonga dzakaitika kubhoera pakuradzikwa kwevaimbo vemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai pamwe nekuulawayo Svondo Rapera vanoti vakaendesa zvavakawana kuvakuru vebato ravo, uye anenge awanikwa aine mhosva yekukonzeresa mhirizhonga idzi acharangwa zvakaoma zvisinei nechigaro chaainacho mubato. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMutsekwa kuti tinzwe zvizhinji.
Ndiyo ndozvatiri kuita. Ndine chokwadi kuti mukatipa mazuva kana zuva rimwe kana mairi mukatibvunza, pamwe munenge musati kutibvunza futi, nekuti zvinhu munenge maakuzviziva.
Mapurisa akadosunga vamwe vanhu, vamwe vakadobvisiswa mabail. Sei zvenyu zvichinonoka kudai?
Zvedu zvinononoka nepamusana pekuti tinoda kuita basa rakatidzamei kukunda remapurisa, nekuti redu isisu harisi rekungoti mingi ane mhosva, nekuti mhosva yacho iri kumbobva papi, pane here zviri kukonzera kudaro, tinogona kunga tapindwa here nemuvengi. Saka zvedu zvakati dzamai kukunda zvemapurisa. Zvemapurisa ndezvekungoti marova napa pindirai mustocks mangwana endai kukoti. Hani zvatinoita isisu.
Saka munofunga kuti mungazokwanisa kutipa zvamakawana rini?
Muno hamuzotopiwi neni. Inini ndikanga munenge maakuzotobvuka. In actual fact, ndiripoti haisiri yedu chete, ndeyenyu nenyika yese nepasi rese. Saka isisu tati chinhu chatiri kuda, nekuti tinofanira kuti nyika iziwe kuti kana tiri tiri kuongorora zvinhu zvakaitika, tinenge tiri kuti winning business. So we are just as eager and as yourself. Handifunge kuti muchazomboona futi uchiritire kuzotibvunza futi, nekuti munenge maakuzviziva kudhara.
Sezvo mhirizhonga iyi yakanga ichinzi inokonzerwa nevanhu vebato rimwe chete, kana mukaona mukuru webato renyu ari munyaya iyi, moita sei?
Isisu kana tiri kuongorora nyaya hatisarudzi, nekuti ndiyo chikonzero chatakanzi tiongorore nyaya. Hatisarudzi. Ndiyo anenge akutaurire chete kuti kana anenge aine nyaya achaonekwa kuti ane nyaya. Hatina basa kuti ndiani.
Munyori anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika mubato reMDCT vaJaus Mutsekwa vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti vemabhizimusi vanofanira kukoshesa kutengesa zvinhu kunze kwenyika kuti vawane mari yekunze, kwete kuramba vakatarisira kunonorwa neReserve Bank of Zimbabwe. Mashoko aya anopesana neakataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi ekuti mabhizimusi ekubulawayo ainge achishanda ari pazvikamu makumi mana kubva muzana chete, uye vange vaine urongwa hwekuenda kuRBZ kuti makambani aya abatsirwe nemari. RBZ iri kutatarika kuwana mari, uye iye zvino yamirira mari inobva mukutengeswa kwefodya. Zimbabwe iri kutatarika kuwana vekunze vanoda kuzouchika mari, kana kuti foreign direct investment. Mukuziya nezvemashoko ava Muhadi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaJokonya.
Vangazviona saizvozvo, isusu tiri mumaindustry tinozviziva kuti hazvimboiti nyore kuti tingoti mangwana zvinhu zvatosumuka zvaitika. And I hurumende yango vane ne 100 days ina masimba okuti ichinje zvino. Ah ndovunga vanya kana vadaro Vice President Mohadi vanyanya kuzvipanisha voga hadizvo asi zvinhu zvacho zvakaoma zvoda kuti kana kuodha chaiko stock kuti iuye muno muZimbabwe inotora mwedzi inogona kuita 3 to 6 months isati yasvika. Saka kuti utange waona kuti industry yakushanda haumbozvioni nokuti no ukango importa raw material inobva kunze kwenyimwe nyika haingouyi musi iwoyo. Ende Zimbabwe patanga tiri muhurumende yapfuura waitanga watobhadhara mari in advance zvinhu vaya vozomanufacture zvozouya. Saka zvaitorera mwedzi inosvika kuma 6 to 9 months wabhadhara mari kuti zvizouya. Saka pakakosha, I think ngatitende kuti chavapo chikuru kuchinja pfungwa dzevanhu. Pfungwa dzevanhu dzachinja, vanhu vaakufunga vachiona kutoti aa kwatiri kuenda kune pundutso kana kwatiri kubva.
Ko nyaya yemari iyi muri kuionawo sei? Sezvi ichiri kunetsa kuti Zimbabwe iwane vekunze vari kuuya kuzouchika mari munyika, kana kuti yatingati foreign direct investment.
Blessing ndozvandiri kutaura kuti hazvingosununguki nguva imwe chete. Isusu tinomaindastri tikakuudzai vanhu vari kuuya muno vachida kunzwa kuti Zimbabwe yakamboita sei, nokuti stori yanga iripo hurumende yakabva irwo vaingoti Zimbabwe hakuendwi. Vaiti Zimbabwe kune vanhu vanoba, vaiti kuZimbabwe kune corruption hativui. Saka zvino izvo zvoradzika fanika zvidiki asi zvihombe, nokuti munhu wega wega ana kuinvesta munyika anotanga azviona. Saka chavapo vanhu vari kuda kuuya, asi pane zvinhu zviviri zvakaitika. Takachinja hurumende asi maelections ari kuuya futi. Saka vanhu vanoda kutanga vaona kuti ndiani anohwina maelections. Uyu watiri ari kutonga iko zvino ndiye achahwina here? Kana akahwina ivo vobva vachitanga manje kuuya nemari, nokuti vanoziva kuti ndiye aunza pundutso kana kuti ndiye aunza change inoita kuti Zimbabwe yotora imwe nzira yakasiyana neyanga iripo nekare. Saka hongu direct investment haingouyi overnight, asi vamwe vari kutoinvesta kudhara patiaita makambani mashoma. Asi mainquiries now matourist chaiwo avuya muno so far for the last 3 months vari kutotaura kuti papinda vanhu vanosvika kuma over 40,000 people, kureva kuti Zimbabwe yakutarisirwa kuti inyika inofanirwa kushanyirwa, inyika ine hope.
Sevanhu vari maindastry, muri kukwanisa here kuona dzimwe mari dzamune muchida kubva kuRBZ kuti mugadzirise mishina ida kutengwa kana kugadzirawo zvimwe zvinhu?
RBZ ibhangi guru renyika, saka RBZ ndo rakabata yatoti balance sheet yenyika. RBZ haisiyo inogenerate foreign currency, inochengetedza yageneratewa kana kuti yatsvagwa nemaindastry vachiexporta zvinhu kana nemamine. Saka tofaa kupona dzidziso ipapo kuti tizive kuti Reserve Bank harisiro basa rayo. Asi Reserve Bank tinoziva hongu yakagadzirisa policy yekuti inotora imwe mari inobva kuma minerals ichichengeta iyi. Reserve Bank inobatsiridza vese vane vasina, asi inokurudzira zve kuti Zimbabwe ngaiexporte nometa kambani yakaita sei, ngaiexporte igenerate foreign currency. Ndozvinodaidzirwa kumabusinessmen eZimbabwe kuti edzai izvozvo kuti muexporte. Tinoziva kuti exporti haisi as profitable, but exporti inobatsira kuti tirambe mabhizinesi edu achidini, achiramba achimhanya. Asi tikasa export hatiwani. Saka ngatirege kungotarisira kupiwa nokuti nyika yedu yanga yangojaira kungoti munhu wese unopiwa unongopa munhu marada aingoitwa makaranga achingoti pohwai marice pohwai shuga. Iyozvo isusu hatizvidi, toda kuti vanhu vashande vashandise pfungwa dzavo.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Komiti yeParamende inoona nezvemigodhi nemhando dzemoto inonzi iri kuronga kusungisa mukuru wekambani yeIntratrack vaWikinal Chivayo nenyaya ine chekuita nouori hunonzi hwakaitwa pakuvakwa kwegwenya remagetsi esola kuGwanda. Gwenya iri rinonzi rinokosha mari inoita mamiriyoni mazana maviri emadhora. Vamwe vari kunzi vari kuronga kusungiswa nekomiti iyi vanosanganisira vakamboa makurukota ezvemhando dzemoto vanoti vaElton Mangoma, vaSamuel Undenge, vadzikamai Mafaire navamunacho Mutezo. Vachivhayo vanoti ivo havavhundutsirwi nemapurisa nokuti vanoziva kuti havana mhosva yavakapara, saka vanogona kuenda kuchitokisi asi zvinoperera ipapo. Studio 7 aina kukwanisa kubata vose vaimbwe makurukota vanonzi vari kuda kusungiswa nekomiti inotungamirwa navatemba muliswa iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoona nezvezvirongwa musangano reAnti-Corruption Trust Southern Africa, vamunyaradzi Alois Chaumba, kuti tinzwe maonero avo.
Mapazi hurumende akagadzwa nehurumende akafanana neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mukati mavo mune magweta imomo. Uyezve tine rimwe bazi rehurumende rinoongororawo kana pachinge paparwa mhosva reZimbabwe Republic Police. Chendera mberi, takaona iyo shendo rafura iro riri kuti munhu ari kunzi iye akatora mari yehurumende asina aita basa racho iroro. Takaona buda mumasocial media aine mutungamiriri wenyika. Zvinoratidza kuti chiizvo izvozvo. Meseji shoko riri kubuda nezvekuti munhu uyu haabati batwe munhu wangu, hanimukuzviona. Saka tikuona kuti nyaya iyoyo iyeyayo kungoringotungwa nekwembezao, hapana chinombobuda ipapo apa.
Iro simba reparamende rinofanirwa kusvika papi maererano nenyaya idzodzi?
Ndiyo pandati pasa, kana pachinge papara mhosva, Zimbabwe Anti-Corruption Commission ine masimba ekuti adi isunge munhu kana kusunga kambani nekuti mazuva ano yakatasa nekutungamiriri wejekerere yatinoti ya corporate governance iyeye. Hapachisina vheria rinobvisa vanotungamirira makambani kumhosva dzavanenge vapara vakamirira chi makambani avo. Zvichireva kuti izvo vakuru vekambani vakuru vekambani vakadira kana kuti kambani yakadira hurumende gozi yaitungamirirwa nevanhu. Vanhu vachiwo vanokwanisa kunge vachitosungawo futi nokuti yatoti muchinonge yacorporate vheriye kusina necorporate governance yeye. Saka chinotanga kusunga kambani kana mari yacho isina kuwanikwa voteera kune vanhu vaitungamira kambani iyoyo. Saka mapurisa neZimbabwe Anti-Corruption Commission, Zimbabwe Republic Police vane simba rekudi rekusunga kana iyo komiti yeparamende yacho inokwanisa kuatoti muchirungu to recommend to the appropriate body inokwanisa kuti isinge vanhu vava vakapara mhosva.
Vanoona nezvezvirongwa musangano reAnti-Corruption Trust kuChamhembe kweAfrica vaAlois Chaumba vachitaura vari parunare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-1360-15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sierra Leone ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika dzepiri kana kuti run-off mukati mesvondo mbiri mushure mekunge vaikwikwidza 16 vakundikana kuwana mavhoti zvikamu 55 kubva muzana anodiwa kuti munhu akunde sarudzo dzekutanga. Doto mpengo remuchando rechitatu mukati mesvondo mbiri riri kurova kuChamhembe kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Zvasiya misha inodarika 256 ezviuru iri kumabvazuva kweMassachusetts iri murima nekushayiwa magetsi. Nekuda kwekuondomoka kweupfumi hwenyika kwaramba kuchiitika kwemakore akawanda munyika, vanhu vazhinji kunyanya vechidiki vanga vachibuda vachinotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Vamwewo vakawanda vanowana mikana yekunowedzera dzidzo kunze kwenyika uye havazodzeki kumusha. Asi mumwe chiremba wechidiki uyo akanodzidzira kuve mazvikokota wekurapa itsvo kunyika yeAustralia ndemumwe wevashoma vanoona zvakakodzera kushandira munyika mavo. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vebazi reutano vanoti parizvino munyika mune vana mazvikokota vana chete vanorapa zvirwere zveitsvo. Mumwe wevana ava ndimuzvare Dr. Rumbidzai Dawa. Dr. Dawa vane makore makumi matatu nemasere ekuberekwa uye vakazvarwa muguta reKwekwe. Vakadzidza kuzvikoro zveprimary zvakasiyana-siyana munyika ndokuzoita secondary yavo paDominican Convent muguta reHarare. Rwendo rwavo rwekuve mumwe wana mazvikokota vashoma vezvirwere zveitsvo munyika rwakatanga nekudzidzira kuve chiremba paUniversity of Zimbabwe.
Pekutanga ndakanoita degree rehuchiremba kuUniversity of Zimbabwe. Ndobva ndazopedza ipapo ndikashanda pachipatara chemuno muHarare ndichiita inonzi housemanship kwemakore maviri. Ndazopedza ndipo pandakazoenda kuAustralia.
Kupedza makore mashanu munhu uchiita zvidzidzo zvepamusoro inyaya inogona kuomera vakawanda zvekuti kuzowedzera mamwe makore pamusoro inyaya isingatauriki nezvayo. Asi nekuda kwekuti kwavari kuve chiremba inyaya iri pamwoyo wavo, Dr. Dawa vakazvipira kuwedzera ruzivo rwavo kuti vave mazvikokota muzvirwere zveitsvo. Zvichienderana nekuti munhu unenge waita izvi kupi, kuti chiremba ave mazvikokota mune zvakasiyana-siyana kunotora makore mana kana matanhatu. Dr. Dawa vakaita zvidzidzo zvavo kuAustralia uye vakapedza makore matanhatu vachidzidzira kuve mazvikokota wezvirwere zveitsvo.
Makore matatu ekutanga unenge uchidzidzira kuva mazvikokota wezvirwere zvinorwara vanhu vakuru vatinoti maadults. Wozopedza mamwe makore matatu uchidzidza pamusoro pezvezvirwere zveitsvo chete. Saka pamakore ese unenge watanga nemakore mashanu ekutove chiremba wozowedzera makore mamwe 6 ekutozovawo mazvikokota.
Dr. Dawa vanoti havana kunyanya kunetseka nekuti pavakawana mukana wekuenda kuAustralia vakakwanisa kushanda ukuva vachiwedzera dzidzo yavo. Dr. Dawa pavakaenda kunze kwenyika muna 2007 nyika yaive pakati pematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi zvekuti sezvo vaive munhu wechidiki vaigona kuenda zvachose vasingadzoke zvekare kumusha. Dr. Dawa vanoti kune vakawanda vaiva papfungwa yekuti vasadzoka kunhamo yemuZimbabwe, asiwo vanoti vaive vagara vazvipira mumwoyo mavo kuti vaizodzoka kumusha kana vapedza zvidzidzo zvavo. Asi Dr. Dawa vanobvuma kuti pavakadzoka kumusha mugore ra2014 zvinhu hazvina kusviko vaitira mutserendende. Mushure mekuzowana basa vanoti vakasanganawo nezvimwe zvimhinga mupinyi zvakati wandei. Kunyange hazvo pasina humbowo hunoratidza uwandu hwevanhu vanorwara nezvirwere zveitsvo munyika, Dr. Dawa vanoti rimwe dambudziko guru ravakasvika vachisangana naro nderekuona vanhu vakawanda vechidiki vachirwara nechirwere cheitsvo. Pari zvino Dr. Dawa vari kushanda nevamwe vana chiremba kuti vaite ongororo yeuwandu hwevanhu vanorwara nezvirwere zveitsvo. Svondo rakapera, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzepasi rose kucherechedza zuva reWorld Kidney Day iro rinocherechedzwa pachina chesvondo rechipiri mumwedzi wakurume gore rega rega. Dr. Dawa vanoti zuva iri rinobatsira kuti vanhu vawane ruzivo pamusoro pezvirwere zveitsvo.
Patinowana mukana wakaita seweWorld Kidney Day, tinokwanisa kudzidzisa vanhu pamusoro pezvirwere zveitsvo uye kuti vanhu vangadzivirire sei zvirwere zveitsvo, vatova nacho chirwere ichi vangaite sei kuti vawane rubatsiro. Saka tinoona kuti zuva rakaita sairori rakakosha zvikuru.
Pakuti vanofungei pamusoro penyaya yekuti pane zvidzidzo nemabasa zvichiri kuonekwa nevamwe vanhu sezvinofanirwa kuitwa nevanakomana kana vanhurume chete, Dr. Dawa vanoti kurudziro yavo ndeyekuti vanasikana pamwe nemadzimai echidiki vanokwanisa kuita zvose zvavanoshuvira muupenyu kana vakazvipira kudzidza nesimba uye kuisa pfungwa dzavo dzose pazviri.
Kuvanasikana nemadzimai ese echidiki tinoti teedzerai zvamunonzwa muhana meine mwoyo mwenyu muchinzwa kuti izvi ndizvo zvandinoshuvira kuva muupenyu.
zvirwere zvaitsvo zviri pazvirwere gumi zvinonyanya kuuraya vanhu pasi rose. Kunze kwekushaya vana mazvikokota vakakwana, muZimbabwe mune dambudziko rekuti kurapwa zvirwere zvaitsvo kunyanya kuchishandiswa michina yedialysis kunodhura zvikuru. Dr. Dawa vane chipatara chavo vega asi vanowanawo nguva yekushanda pane chimwe chipatara chehurumende muHarare. Vanowanawo nguva yekudzidzisa vanhu pachena nezvezvirwere zvaitsvo vachiti vanonzwa kugutsikana kukuru kukwanisa kupa vanhu ruzivo runovabatsira muupenyu hwavo. Dr. Dawa, mucherechedzo unoyemurika wevamwe vechidiki vanozvipira kushandira nyika yavo zvisinei nemamiriro akaita zveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Iye zvino tomboenda kuna Mavelasi Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kubva kuvateereri vedu paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutarisa mashandisirwo ari kuitwa dandemutande reinternet kana kuti social media. Tatanga nekutaura nevamwe vari kumusangano weCSW kuUnited Nations kuNew York.
Muri kutaura naRuvarashe Miti naFarirai Gumbonjando. Tiri kuNew York kuCSW 62. Isu tiri kuti social media ndiwo mutauro wedu wamazuva ano, uye uri kutishandira zvisingaite nekuti unoona kuti kunyange muri kunyika dzakasiyana siyana munokwanisa kunge chitara pamwe chete. Isi tiri kuno kuNew York tiri kutaurawo nehanzvadzi dzedu nanasisi vedu nevakoma vedu variko kuZimbabwe, variko kunyika dzakasiyana siyana, neiyo yatinoshandisa maFacebook, Twitter tichivaratidza zvatiri kuitawo kunoko. Saka mhinduro dzavanotipo nesu zvinotiita kuti tibatsirikane mukuadvansa zvatinenge tichiitawo kuno kuti tiite live here, titaure tinyore takadaiwoso here. Saka zvese izvozvo zvesocial media isi tiri kuona ichitibatsira kunyanyisa vechidiki nokuti zvinhu zvose zvinobva zvaendeka mumarongero atinenge takazviita.
Acho unenge usina mukana hokuwe parwitwa nyaya dzine basa newe kunge for example tiri kuno ku CSW asi nekungoti haona kubvumidzwa visa kana kuti wakashaya mari yekuti uwe kuno dzimwe nyika nevamwe vanoshanda nekodzero dzevadzimai vari kudiscussa zvinhu zvine basa nemi. Tiwe unofanira kuitawo contribution yako ukwanise kutaurawo zvauri kufunga nezvaunoda semwana vadiki. Saka masaisai anotibatsira ipapo.
Tanzwa kuti namukoma Anthony vari panhare regaitende kwavari.
Ndiri kuupdate United Arab Emirates. Kumatongerwe nyika social media inonyepa.
Inotaura kuti
pazvino zvishoma shoma nokuti mukatarisa kazhinji zvinonyorwa pa social media kunyanya kunyaya dzimatongerwe nyika. Ndezviya zvekuti vamwe mu social media atova ma president kudhara asi bhora racho risati ratamo. Panyaya dzimatongerwe nyika kazhinji kacho kuti ubate chokwadi zvinotoda varidzi vacho vanenge vari mumutambo vabude vachitaura ivo kuti inini ndehurongwa hwakati, inini ndehurongwa hwakati. Koitawo vanokohwa vasati vatanga kana nekunotsvaga mbesa kuti hainini ndinotarisira kuti kana ndava muhofisi ndichaita ichi nechichi nechichi. Asi vanoongorora vozoona kuti zvino zvamunotaura izvi mungazvigona here kuti muzadze tsime renyu iri ramunohwereketa nezvaro muchitora henyu chirongo chenyu muchidira mvura muchidaro. Saka social media inopa futi kunyepa kunenge kuri pachena pane vamwe vanenge vachiona sokuti vatokohwa asi mvura isati yanaya.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Utungamiri webato reMDCT kusanganisira mutungamiri webato vaNelson Chamisa vanosangana nechikwata cheSADC chiri kushanya munyika kuzoona kuti gadziriro dzesarudzo dzasvika papi. Vemabhizimusi munyika vokurudzirwa kukoshesa kutengesa zvinhu zvavo kunze kwenyika kuti vawane mari yekunze, kwete kuramba vakangotarisa kununurwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Komiti yeparamende inoona nezvemigodhi nemhando dzemoto yoronga kusungisa mukuru wekambani yeIntratrack vaWikino Chivayo nenyaya inonzi ine chekuita neuori hunonzi hwakaitwa pakuvakwa kwegwenya remagetsi esola kuGwanda. Tava tashuka kumagume churongwa chelucha nasi. Iwa inesu zakare manero anasi na 7 PM paticha kupai zimwe na umu. Anokuwe nekayane mufaro, dini wenyu jonga kande miri, ndukusemi na Chris Gande.